Vashora pamusangano vavaita nevatsigiri vavo panzvimbo yemabhizimusi yezaire kuwedza nhasi vatsvangirai vapomera vamugabe mhosva yekusatora matanho pavamwe vakuru vakuru vari muhurumende vavati vari kuita zveuori. Vatsoropodza vamugabe vachiti naivowo vari kuita zveuori pamwe chete negurukota rezvedzimba vaIgnatius Chombo, gurukota rezvemigodhi vaObert Mpofu pamwe navaSevia Kasukwere vanove gurukota rinoona nezvevechidiki.
Kana paine varume vari corrupt muZanu PF, munhu anonzi Chombo ane chavi, munhu anonzi Mpofu ane chavi, munhu anonzi Kasukwere hachataure. Koye mugabe wacho vanamai, kana muchikambura mukaka muchita nepakona pehari pehodziko, vana vanongotedza waipapo ane ndizvozvo. So iwewe uri mutungamiriri, you must not be corrupt under MDC, kana uri kanzura, kana uri member of parliament, kana uri kustate house, no corruption. Chiza.
Vatsvangirai vakurudzira veruzhinji kuti vavhotere vanhu vanokoshesa utongi hwegutsa ruzhinji musarudzo dzemusi wa31 Chikunguru.
Zvino isu seMDC mukanzwa wokutaurirai toda kubvisa vanhu mapurazi, itii aiwa, chatiri kuda apa iproduction, uyewo chimwe chiripo ndechekuti 1 person 1 farm. Tokupa rubatsiro, tokupa rubatsiro worima, asi kana watadza kurima topfa toisa mumwe munhu anogona kurima, nokuti izvurata harisi rako. Uye kuna vamwe vakambozvipfekera pfekera mapurazi imomo kungomera fanika horwa, ndaitaura ibvaipo. Ko munhu unofanira kugara kapa wakapuwawo, ongoti pawafunga chete ogara, ingava organization iyo. Chinja maitiro akwazi. Ndiri ezvoko ndiri kutaura nyaya yemabasa. Mabasa anomuka chete kana vana ava vakaita mafom 4 mafom 6 vatrainwa maskills, kwete ngoti ndiri kutsvaka basa resi resi. Hakuna chinonzi basa resi resi, pane zvaunogona zvawakapuwa naMwari, gadhiriswa maskills iwayo, nyika igoona kuti iri kusevenzesa maskills akadii.
Vatiwo vakakunda musarudzo, hurumende yavo ichashanda zvakasimba kuti ivandudze upfumi hwenyika kuburikidza nekuwanisa veruzhinji mabasa pamwe nekudyidzana nedzimwe nyika.
Chinhu chatinoda chimwe ndechekuti nyika yedu idyidzane nedzimwe nyika. Baba achatunga havachadi, vaakuti Sadhaka, asi vanokanganwa kuti Sadhaka ndiye akati chiita president. Aipasina Sadhaka angada as president, aigoita president anga akawina. Hatidi kunetsana neSadhaka, hatidi kunetsana neAU. Chandinoda kusiyirai pano inyaya yokuti musi wevhoti mazwa aba achatunga aritaura kuti kubirai politiking. Hakuna politiking, is the reality. Iye zvino Zanu hapana chaari kuplana, iri kuplana kubira election. Ende tozviziva rwendo rwuno takamakana.
Vatsvangirai vaitawo mimwe misangano nevatsigiri vavo kumasasa kuchikomba pamwe nekumahusekwa, ukuwo mudzimai wemutungamiri wezanu PF amai Grace Mugabe vakurudzira vatsigiri vebato ravo kwazvimba kuti vavhotere vamugabe kuitira kuti MDCT isawane zvigaro mudunhu iri. Vachitaura vari pakutama Day Primary School vati vanhu vekwazvimba vakakomborerwa zvikuru kuti vanobva munzvimbo imwe chete nemutungamiri wenyika. Zvichakadai, vamugabe avo vanga vane musangano nevatsigiri vavo kuNorton vanoti Zimbabwe inogona kuzvisimudzira yoga pasina dzimwe nyika kana chirongwa chekuendesa upfumi kuvatema chikasimbaradzwa. Ndakamirira Studio 7 kuwedza, ndini Thomas Chiripasi.